Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kugumbi 23, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT ronyunyuta nekubviswa kwevakafanobata chigaro chameya weHarare Stuart Mutizwa pachigaro nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change. Muzinda weZimbabwe muAmerica unokanzura musangano wanga wakarongwa wekuti gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica panguva iyo nhengo dzebato reCCC dzichinzi dzanga dzichirongwa kuratidzira pamuzinda uyu. Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti vatoshamisikawo vachisvika pamuzinda uyu pakavharwa vachiti vanga vasina urongwa hwekuratidzira. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vave kutadza kurima minda yavakapiwa nehurumende nekuda kwevanhu vari kuchera goridhe muminda yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri kushushikana zvikuru nekubviswa kwevanga vakafanobata chigaro chameya weHarare Stuart Mutizwa pachigaro ichi nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change musarudzo yakaitwa nezuro muHarare iyo yakaona vainoki mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change vachitora chigaro ichi. Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vanoti bato reCitizens Coalition for Change harina mvumo yekudzinga meya werimwe bato vachiti zvakaitwa nebato iri zviri kunze kwemutemo. Vanoti izvi zvinopikisana nedanho rakaziviswa negurukota zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo zvekuti utungamiri hwemakanzuru haufanirwe kushandurwa mushure mesarudzo dzemabyelections dzakaitwa mwedzi wapera zvichireva kuti makanzura matsva ebato reCCC aya haafanirwe kubata zvigaro. Vamupamaonde vari kubata chigaro chavaJacob Mafume webato reCitizens Coalition for Change zvakare ava vari pazororo. VaMafume vanouya zvakare munyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakanga risiri kuzotevera tsamba yavaJulai Moyo vachiti vanotevera chikamu 96 chemutemo wekutongwa kwematunhu nemaguta kana kuti Urban Councils Act. Asi vaDube vanoti kana CCC yaipikisa danho regurukota iri yaifanirwa kuenda kumatare kwete kudzinga meya werimwe bato.
Chekutanga ndechekuti hazvisi pamutemo zvavakaita izvozvo. Vamutizwa mumeya kuti MDCT ivo sevanhu veCCC havana mvumo yekuita recall meya weimwe bato. Anga akabata chigaro. But an acting mayor is a mayor all the same. Saka zvavaita ivo vatoita recall munhu iyeye zvisiri pamutemo. Echipiri minister vakapa directive as a minister. Saka ivo dai vanga vaichinyunyuto vaifanira kutevedzera mutemo kuti directive yaminister iyoyo idzosere kumashure. Zvino zvavaita izvi vanoziva kuti zvichakonzera mhirizhonga. Ichaita kuti isito varare itadze kushanda nekuti ngamupopoto icharamba iripo nezvavaita izvozvo hazvisi pamutemo. Vazviita nenzira yekungoda kusatarise nyaya dzedeliver kungoramba kuchingoita nyaya dzepolitics nekuti zvavaita vanopedzwa kuti zvichatodzoserwa pashure zviri pamutemo.
Saka imi matanhu apa hamuchatorawo sebato reMDCT?
Isusu tichaona kuona kuti pamutemo ndezvidzidzo zvatingaite kuti zvavaita izvi zvidzidzo kumashure nekuti asingagumiri kuti vanhu vangoita inoyavo vanofanira kushandisa gwara rekuita zvinhu ndo zvakaitisa marecords izvozvo ndo zvichaita kuti kusashande nenzira kwayo nekuti vanhu vanenge vasingade kutevedzera mutemo.
Takanzwa ivo veCCC vachitaura kuti vari kushandisa section 96 yeUrban Councils Act pakutora matanho iyaya avari kuita nekuramba kuteerera zvekutaurwa naminista. Imi munoti
handiti kuvo muchazoona zvakuitika zvakumatare nekuti act yavari kutaura iyo dai vakataura ari magwaro avo vatoenda kumatare zvatotondera nemakosi edu zvino vari kutaura vari kuofisi kwavo kupati kwavo zvavanoda zvichazozvakuitika vochitanga kuchema kuti makosi aezano ivanenge vakutanga kuti ivo section iro inotaura zvavanoda asi kana mutemo wakuverekwa zvakazara.
Mutauriri webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Nwonzora vaWitness Dube vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati bato ravo richavandudza upenyu hwevanhu vemumaguta nemadhorobha avo vavati vari kuwana rubatsiro nechakare kubva kuzvirongwa zvakasiyana siyana zvavati zviri kuitwa nehurumende mushure mekukundikana kwemakanzuru. Vachitaura vari mumusha weAppworth umo vasangana nevatsigiri vebato reZANU PF vachivatenda nekuvhotera kwavakaita nhengo yeZANU PF musarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelections. VaMnangagwa vavimbisa kukwidziridzawo Epworth kuti ive dhorobha. Vakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vange vachizvirimira chikafu chavo, kuzvigadzirira migwagwa yavo, kugadzira mbatya dzavanopfeka uye kuti vana vadzidze muzvikoro zvinovakwa nenyika. VaMnangagwa vazivisawo kuti mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta avanga vachitarisirwa kupinda munyika svondo rinouya kuzovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichaitirwa kuBulawayo havachakwanise kuuya munyika zvichitevera kushaya kwevaimbo vemutungamiri weKenya vaMwai Kibaki neZuro. Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube nemunyori mubazi ravo vaGeorge Gwamatanga ava vari muAmerica kwesvondo rose vanga vachitarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nhasi mangwanani pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. Asi musangano uyu unonzi wazomiswa kunyange hazvo pasina kupiwa zvikonzero zvaita kuti musangano uyu ukanzurwe. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti muzinda weZimbabwe watya kuratidzira kunonzi kwanga kwakarongwa nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muno muAmerica kuti kungavhiringidza musangano uyu. Zvinonzi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita sava Innocent Mawire zvanga zvabva kune mamwe matunhu zvichida kuzonzwa mamiriro akaita zvinhu kumusha munyaya dzekutanga mabhizimusi nekudyara mari. Takundikana kubata ambasada veZimbabwe muAmerica vatadhias tafire nyika Chifamba kuti tinzwe kuti sei musangano uyu wamiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU PF mudunhu reWashington DC, Maryland neVirginia vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Hungu musangano wanga uriko wanga wakakokerwa kuti vana vese veZimbabwe vauye vasangane negurukota redu rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti titaure nezvemikana yekuvhura mabhizimisi kumusha uye kupiwawo maupdate kuti zvinhu zvakamira sei kumusha. Asi sekuziva kwatiri kuita vemapato vanopikisa vanga varonga kuti vauye vazoita jambanja ikoko vakanganise musangano uyu ndo zvakonzera kuti musangano uzotadza kuenderera mberi.
Asi katiri kuzva vanopikisa vataurwa navo vari kuti vanga vasina urongwa hwekuratidzira asi vanga vachingouyawo kumuzinda sekukokwa kwakaitwa vana veZimbabwe vese munyika.
Haiwa sandizvo havasi kuda kubuda zvavo pachena. Tiri kutoziva urongwa hwavanga vakaronga hwekuti vanga vari kuda kuti vapinde musangano musevanhu vakangokokwawo asi vamukati tinoziva kuti vanga vaine donzvo rekuzokanganisa musangano uyu. Tinoziva kuti vanga vakatoronga nezvinyorwa zvekuda kumira pamberi paminista vachishora hurumende nokukanganisa musangano uyu.
Asi chii chinotadzisa vana veZimbabwe kuratidzira vaguni kana vaine zvinyuito zvavo?
aiwa kuratidzira kurambidzwa kuratidzira kwese kunoitwa zvine gwara tsumienzaniso kana vanga vachida kuratidzira zviri pachena zviri zvokuda kuenda nekabisira vanga vachifanira kutanga vazivisa kuti vanouya kuzopa zvichemo zvavo vopiwa mukana uya voita izvozvo murunyararo vasingakanganise vamwewo vanenge vasinei nezvekuratidzira izvozvo asi sezvinoere gaititi vateereri vazive kuti chikwata chedu chakabva kuzimbabwe ichi chichava nemukana nhasi masikati apo tichasangana kuebana kwatiri kuitira mabiko enhemberero yeindependenci veminista vachange variko vachawana mukana wekutaura nevanhu ikoko pajekerere pakasununguka
vanga vari sachigaro vezanu PF mudunhu reWashington DC Virginia neMaryland vaFrank Guni vari parunhare neStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivanzi Zininga weStudio 7 abatawo sachigaro vebato reCitizens Coalitions for Change mudunhu reWashington DC, Maryland neVirginia muzvare Tafadzwa Matinenga kuti tinzwewo divi ravo.
Isu hatina kukokwa kumusangano wezvematongerwo enyika. Takakokwawo sezvizvarwa zvemumbabwe zvinogara muno muamerica. Chaizvo sanga shungwendo takazvimirira sezvizvarwa zvemuzimbabwe.
Mungazivewo chikonzero chaita kuti musangano uyu urege kuitwa?
Kwete, isu takazongoshamisikawo tasvika paembasi yezimbabwe patanga taudzwa kuti ndipo pachaitirwa musangano uyu. Pasina kana saini yekuti pane vanhu. Kana kuti pane zviri kuitika pano ndatobvunzawo vamwe vanga vachiitawo vanga vakagadzira kupinda musangano uyu ndopandazonzwa kuti musangano uyu vakakanzurwa nezuro manheru.
Vari kutaura taura vari kuti veembasi vatya kuti kune vemapato anopikisa vakaita semi vanga vachironga kuzoratidzira. Mune chekuitawo here nekuchichidzirwa kwavanonzi vaitwako?
Kwete, ini ndatoshamisikawo nekuti isu sebato rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa hatina kumboita urongwa hwekuzoratidzira. Kuno kuamerica kune mutemo kwakasiyana nekuzimbabwe kunorohwa vanhu nekurwisana nemapurisa. Vanhu vanogara vachingoratidza kuembasi uku pasina mhirizhonga kana kurwa. Hazvimeke sense kuti vafunge kuti nhasi pangangodaro kuita kuti pave nemhirizhonga.
Saka sekuona kwenyu imi sei musangano uyu wazomiswa?
Tatoona kunge varume vakuru vapererwa nepfungwa vanogara vachitinyepera kuti zvinhu zvakanaka kuzimbabwe izvo zvisina. Nyika yakaremerwa nezvikwereti, maeconomic sanctions, kutyorwa kwemahuman rights, inflation nekushayikwa kwemishonga muzvipatara. Saka isusu taona kunge vatya kuti tichavabvunza zvese izvi ivo vasina mhindu.
Vanga vari sachigaro vebato rinopikisa reCitizens Coalitions for Change muzvare Tafadzwa Matinenga vari parunhare kuVirginia naIvanzi Zininga veStudio 7. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vave kutadza kurima minda yavakapiwa nehurumende nekuda kwevanhu vari kuchera goridhe muminda yavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava avakapiwa minda pasi pechirongwa chehurumende chekuwanisa ivhu kuruzhinji rwevanhu vanoti nguva dzakawanda vave kuwana minda yavo yakacherwa nevanhu vanochera zvicherwa vasina mvumo kana kuti makorokoza avo vanenge vachitsvaka goridhe. Varimi ava vanoti haasi makorokoza chete ari kuchera minda yavo, kunyange vanochera goridhe zviri pamutemo vanongokaruka vauya nemagwara anovapa mvumo yekuchera muminda yavo zviri pamutemo. Mumwe mugari wekumakonde akachererwa munda wake ndeamai Mary Nyabadza. Amai Nyabadza vanoti hurumende ingadai isina kupa vanhu minda munzvimbo dzizere zvicherwa nekuti vave kutotadza kurima. Vanoti vanochera zvicherwa ava vanoita zvemhirizhonga kana munhu akada kuvarambidza.
Vari violent zvokuti unotozoona kuti nekamunda kako kaane zvibage zvako ka utano hwangu huri nani nokuti vanokudhameja zvisho. But haisi mhosva yedu. Ndee ndichifungawo kuti pandakapiwa ndopangu nokuti ndee ndine offer letter yeipapa. Hatina kugara zvenjambanjaba, takatopiwa tikapiwa maoffer letter which means zvava officially.
Mumwe murimi akachererwa mumunda make vaRizen Dandawa vanotiwo vanochera goridhe vanoita madiro ajojina uye vanoita zvemhirizhonga. Vadandawa, vanochikamu chinoti anochera zvicherwa, anoonekwa sakakosha kudarika murimi mumasemtemo chinofanirwa kuvandudzwa.
The land varuti they have, as long as they have mineral, they do whatever they want. Tadzokera munguva white regime. Yekuti vaiti iwo pane munhu mutema vakangofunga kuti ndo panoita. They drive you, vokuisa kustone land kwavari kuda, iwo votora pavari kuita. This is the exactly story iri kuitika now. Inyaya inofanira kuitwa revisit, revised inyaya yemutemo.
Mumwe murimi akapindirwa mumunda make emahekitare makumi masere kwazvimba nevanochera goridhe vaGerald Mashiri vanoti vakapindirwa nevanhu vatanhatu vari kuchera goridhe vasina kuvapa mvumo. VaMashiri vanoti hurumende inofanirwa kupa murimi mukana wekutanga wekuti achere goridhe riri mumunda make. VaMashiri vanoti vanochera goridhe ava vanosiya vasina kuvhara makomba, vachiti bazi rinoona nezvemigodhi ndiro riri kuita zveuori zvekupa vanochera ava marezinesi pasina gwaro rekuti murimi abvuma here kana kuti kwete. Sachigaro weboka remadzimai anoita zvekuchera zvicherwa muzvari chiedza Chipangura vanoti gakava remurimi nemucheri rinofanirwa kupedzwa nekukurumidza nemukuru webazi rezvemigodhi nezvicherwa mudunhu zviri pamutemo. Muzvari Chipangura vanoti zvikatora nguva rinenge rava dambudziko rehuori.
Saka hazvisi zvinhu zvinotora nguva. Zvatakamboona kumashuroko zvii zvaingoitika pasi zuva rimwe chete iroro rawaenda, nokuti inenge yakutorwa seinitien. Asi kana zvaakusvika pakuti zvinotora nguva zvichitenderera nekutenderera, zvaane gaha zvaakuchireva kuti pangadai pane ishu yechiukomuhomwe, pane mharapatesese yapindira yaakuita kuti mutemo usafambe zvakanaka.
Panyaya yevacheri vari kurambira paminda, muzvari chiedza vanoti dambudziko rine vamwe varimi nderekuti vanoda kurambira nzvimbo asi ivo vasingachere zvicherwa vachida kungorima chete. Mukuru webazi rezvemigodhi nezvicherwa mudunhu reMashonaland West, amai Sibongi Kule Mupandiwa, vanobvuma kuti pane nyaya dzine chitsama dzekusawirirana kwevarimi nevanochera zvicherwa zvakaita segoridhe, asi vachiti nyaya dzacho dzinongosiyana nenzvimbo. Amai Mupandiwa vanoti rimwe dambudziko rinoita varimi kufunga kuti zvicherwa zvinenge zviri muminda mavo ndezvavo, vachiti izvi hazvisi izvo, zvekuti zvicherwa ndezvehurumende iyo inopa mvumo kune wose anenge akumbira mvumo yekuchera. Amai Mupandiwa vanoti nzvimbo yose munyika inogona kupiwa mvumo yekuti icherwe zvicherwa kusanganisira nzvimbo dzehurumende. Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimirira vaGeorge Mugani vanoti mutemo unopa mucheri wezvicherwa mvumo yekuchera zvicherwa kunyange pamunda wemumwe munhu, sezvo mvumo yekurima iri pamasendimita makumi matatu kubva pamusoro kudzika pasi chete, zvichireva kuti kubva panoguma masendimita makumi matatu aya zvichidzika pasi pose hapachisiri pake asi panenge pave pehurumende.
Pane title deed ipapo panotopigwa maminerals, nekuti echinotsanangura kuti kodzero yemurimi i 30 centimeters kupinda muvhu, asi pasi pese ndepa president.
Ongorora yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti dambudziko iri rakatekeshera mumatunhu madiki ose mumashonaland west, uye rinowanikwawo mune mamwe matunhu ose munyika ane zvicherwa zvakaita segoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tochienda kuna Mavela Kumusanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe munyori wemabhuku wechidzimai.
Ini ndinoitwa Spiwe Kachidza Mapfumo, ndiri munyori wemabhuku, ndinogara kuCalgary, Alberta, kuno kuno kuCanada. Ndakanyora bhuku rinonzi A Trip to Zimbabwe with Gogo.
Makafunga sei kuti munyore bhuku iri?
ibuku ndakari nyora ndakawana kuti kune wana wakawanda wari kugara kuti mudiaspora nevabereki wawo kusanganisa newazukuru wangu wanewe mwana wangu wanogara kuAustralia wari 4 wanogara ikoko wasati wasvikawo kuZimbabwe. Saka ndinoona kuti vana ava wane chiloo ende vanofanira kuramba vachikurudzirwa kuti vazive nekuramba vachitaurirwawo zvekuZimbabwe. Vazhinji vacho ndinoona vanoda kuziva zvekuZimbabwe, vanonzwa vabereki wavo vachitaura kukura kwavakaita kuZimbabwe, vachitaura nzvimbo dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe dzavakakura vari, asi ivo ngekuti vanogara kudiaspora havazive nzvimbo idzavasipamhosva vasati vamboenda kuZimbabwe, asi vanenge vane chido chekuenda kwakare kuZimbabwe kunoona kuti kwakaita sei. Saka bhuku iri ndakarinyora ndichitora rwendo nevazukuru vangu.
Mubhuku renyu umu makaenda kupi nevazukuru venyu?
Asi hazvo hatisati ndaenda nawo, asi ndakange ndichiita kuimagina kuti kana ndikaenda nevazukuru vangu chii chavangade kuona. Ndichienda nawo kuwange oni safari vachinoona mhuka dzakasiyana siyana dzavangafariri kuona, dzakadai netwiza nenzou neshumba nemahipo nezvakangosiyana siyana zvanowanikwa kumasafari ikoko. Zvakare ndikaenda nawo kuVictoria Falls, Great Victoria Falls, kuti vanoona kuti motswa tsunya yacho inotaurwa iyi iri famous inonzi Victoria Falls yakambomira sei. Saka ndikaenda mubhuku imomo ndinoenda nevana iwawa kuVictoria Falls vachinoona. Zvakare tikaita rwendo trip kuenda kureseva kumusha kuchiwe chekutoonaona kuti kana waenda kuchiwesi kwakakurira sekuru wavo wanga ukakamira sei, vachionawo macousins avo vanogara kumusha ikoko vachienda kunofudza mombe, ivo vachiendawo kunofudza mombe kwezuva rimwe chete vachidzoka vachiona kuti zvakamira sei kumusha. Nekuti kana huku kana vachiburairwa huku zvii kana vaenzwa uya inoitwa sei, vanomhanya vachitenderera pamusha vachibata huku vachiuya nayo. Saka takaita rwendo rwekuenda kuchiwesi, tikaitwazve rwendo rwekuenda kwamutoko kuriko kumusha kwambuya wavo. Saka vachikwira motokari yagogo vachidhiraivhwa nagogo kuenda kwamutoko, vachisvika ikoko vachiurayirwa mbudzi nekuonawo wana mbuya wekumusha ikoko, vachionawo kuti mango dzekwamutoko dzinenge dzakaita sei, vachitora mango kubva mumuti, zvinhu zvavanosingavaone ivo kunzvimbo kwavanogara kudiaspora kwavari ikoko. Saka ndiyo nyaya iri pa a trip to Zimbabwe with Gogo, kuti vaone experience yekuenda kuZimbabwe nekuona kuti Zimbabwe yakamira sei. Haungakwanisi kuratidza Zimbabwe yese mubhuku rimwe chete, asi ndakangonhonga-nhonga nzvimbo dzandinofunga kuti vana vangade kuona kuti kunonzi kumbare musika kwacho kunotaurwa kwakamira sei, ndichienda nawo ikoko vachiona. Saka ndizvo zviri mubhuku irori randakanyora irori. Handinoziva kuti kune vana vari kuSouth Africa, kuUnited Kingdom, kuEurope, Australia, Japan, United States, kuno kuCanada varivo vangafaniri kuona bhuku irori, vachinzwa zvebhuku irori retrip to Zimbabwe. Would like to take a trip to Zimbabwe nagogo Spiwe Kachidza Mapfuma. Ndiyo nyaya iri papa.
Bhuku renyu iri vanhu vanokwanisa kuritenga kupi kana kuti rinowanikwa kupi?
Bhuku rangu rinokwanisa kuwanikwa paAmazon, munogona kuriona riri bhuku kana kuti munogona kuriona riri Kindle. It's a very easy read, rinokwanisa kuverenga pekuti kana vari vana vadiki diki vaparents acho vanogona kuvaverengera. Kana vakugona kuverenga vanogona kuzviverengera ivo wega vachienda on a trip to Zimbabwe with Gogo. Ndiro bhuku rangu randakanyora.
Muchange muri kulauncha bhuku iri rini?
Tikuita launch muno muCalgary musi weSaturday April the 23rd from 12 to 2 o'clock. Patinenge chitaura nenyaya yebhuku iri ine ndichiri Gogo ndichivaverengera parts of the book. Ndiri kuvopa kuti vana nekudayira kuti vachauya kuzosapota, tichibva tasaina book tichibva ndapakana vari kuuya kuzoona book launch ikoko nemaparents avo. It's an easy read and I think ine a lot of my illustrations imomo. Bhuku racho rine maillustrations ari imomo zvekuti handinodayira vana vanorifarira vachiona mapictures arimo ekumusha kuZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Umo tine hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamusoro peongororo yavari kuita munzvimbo dziri kucherwa zvicherwa.
Mazita tinotenda vakandibuya. chivitika nechekuti hurumende yedu yakanyanya kurerekera ku mining ndokuru kunyanya kuwanikwa itana yekuti hurumende iite mari uye kuti vakuru vakuru munyika zvekare vaite mari. Saka zvichifamba sekudaro hapasi kutariswa kuti kuwanikwa kuri kuitwa upfumi ihwohwo huri kubva kumamines kuri kukanganisa sei upenyu hwevanhu vanogara munharaunda dziri kucherwa.
Saka imi zvii zvamuri kuwana muongororo yenyu yamuri kuita iyoyi?
Mining inoshandisa machemicals ari dangerous akaita sana cyanide, akaita semercury nemamwe zvekare machemicals anoshandiswa like nana wange colliery. Uyewo zvekare tinoona kucherwa kwemakomba, kucherwa kwemadams anonorasirwa mvura inenge yakasviba ine machemicals inenge ichibva kumamines. Zvinhu izvozvo zvinokanganisa not only vanhu asi zvipfuyo zvekare. Saka programu yatiri kufamba nayo inonzi environmental audits yekuti macommunities kuri kumainwa vanenge vachiita ungururu yavo vega kuti apa apa pari kufamba mvura yakasviba iri kubva mukambani iri kupinda mumawater bodies akaita serwizi mune dzimwe nzvimbo mvura iyo inenge ichipinda mumadhamu ari kushandiswa necommunities seikudiridza. Mune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Hwange mvura ine machemicals iyoyo inoyerera ichipinda munational parks. Pamwe pacho munozonzwa kwakunzi kwawanikwa nzou 20 dzakafa hadzisizikanwa kuti dzakafa nei. Uyewo zvekare zvirwere zvinoonekwa paganda remunhu yakaita marashi anenge achioneka nekuti vanhu vanenge vachigeza munzizi dziri kurasirwa machemicals nemacompanies. So ndingati ndo zvikuru zviri kubuda kubva mumacommunities. Vanhu vari kuchema chema kuti nharaunda dzavo dziri kukanganiswa ende veema maoko avo akasungwa havasiri kukwanisa kuita basa ravo nemazvo.
Ko veema vari kuti nekukuwadzwa kuri kuitwa zvowanikwa ikoku?
Ongororo yedu iri kuratidza kuti Environmental Management Agency yatinoti EMA iyo yakapiwa simba rekuti inge ichiongorora mamiriro enzvimbo kana kuti nharaunda kana kuti environment haisiri kukwanisa kuita basa rayo nemazvo nekuda kwekumbunyikidzwa nevamatongerwo enyika vari kubhenefita kubva kumaminerals kana kuti kumining. Saka tiri kuona vanhu vari kuchema chema nzvimbo dzakaita sana Hwange, Lupane, Marange ndokwatiita maenvironmental audits edu. Vanhu vari kuchema chema kuti environment yakanganiswa nemining, zvipfuyo zviri kufa nekuda kwemining. Vanhu zvekare vari kufungidzirwa kuti vamwe vacho vari kufa nekuda kwemachemicals iwavo nekuti tichine nzvimbo dzine vanhu vari kumwa mvura inobva murwizi ende Matabeleland North ndiyo imwe province muZimbabwe ine vanhu vakawanda vari kumwa mvura dzemusuku dzekuti vanoenda kunochira mariver bank. Mariver bank iwavo ari kugamuchira effluent kana kuti mvura ine machemicals iri kubva kumacompanies.
Saka kana veema vakasungwa maoko vamaguhu, ongororo yamuri kuita iyi inozobatsirei?
Chakakoshera ongororo yatiri kuita iyi ndechekuti tiri kutaura nevanhu vari on the ground. Chechipiri, tiri kutora mapictures nemavhidhiyo ari kuratidza kuti pane dambudziko riripo. Kana tapedza, tiri kutarisira kuti basa redu rinogona kupera musi wa 15 May. Kana tapedza izvozvo, tiri kuenda kuhurumende, Ministry of Mines, Ministry of Environment, veema ivavo, maRDCD enzvimbo dziri affected. Toita hurukuru takatovataurira kudhara kuti ndozvatiri kuita ende vakamirira maripots edu ivavo. Tiri kuende zvekare kucommittee yeenvironment kuparliament tichivapa gwaro iroro kuti naivo vaongoro izvizvi. Saka tinofunga kuti magwaro atichabuditsa maenvironmental audits aya achakonzera kuti pave nehurukuru yevanhu nemakambani acho ari kuvhiringidza nharaunda vachikanganisisa utano hwevanhu.
Mukuru we Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare ne Studio 7. Teerera izvakare shondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kuMabasa 2022, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ibandla lakhe leZANU-PF namhla eEpworth ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya akasabuyi eZimbabwe ukuba umhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana weZITF wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Mwai Kibaki Izolo. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu eZim States ithi ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende nengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu.
Ezinye izakhamizi zeMatopo eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi.
Iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima. So umtshina lwana uyasensa khonuphiyana, akutsho ukuthi umuntu akasarejisti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umkhosi wokuthakazelela ukunqoba kwalo kukhetho lwama-by-elections e-Epworth namhla, lapho umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa azise abasekeli bakhe ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya kaseyikubuya eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Mwai Kibaki Izolo. Uphinde wathi isifiso sokuthi indawo le ye-Epworth ibe lidolobho sizafezeka ngoba umphathintambo kahulumende obona ngalokho engowebandla leZANU-PF umongameli Mnangagwa uthe bazagcwalisa izithembiso abazethulela abantu phambilini kokhetho ezokuthi bephiwe incwadi ezikhomba ukuthi sebengabanini bezindlu zabo, ama-title deeds alotshwe ngemitshina yakulezi insuku ukwenzela ukuthi engaphazamiseki. Wengeze wathi uzavakatshela izigaba zonke zelizwe lapho ibandla lakhe elanqoba khona kukhetho olwedluleyo. Ugcizelele ukuthi osomabhizimusi abaficakala betshintsha imali yakwamanye amazwe ngesisindo esingekho emthethweni bazajeziswa. Umongameli Mnangagwa uthe kuyathokozisa ukuthi ibandla lakhe lithethe zonke izigaba zalo kukhetho olwedluleyo, laphinda lathathela lebandla le-Citizens Coalition for Change ezimbili. Wodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC, umnumzana Zenzo Nkomo uthi ibandla leZANU-PF alikho esimeni sokunqoba kukhetho oluzayo, njalo ibandla eliphikisayo lalo lanqoba kukhetho lwama-by-elections.
zalwana zeZimbabwe ezivinzela eSouth Africa sebeqala ukuhambisa impahla zabo emakhaya. Baningi nje noma ukhuluma nabo la asebevele indlela sezibheke ekhaya. Wonke lawa uma sibabuka kuzoba ngamavoti azaya kumaqembu afisayo ikakhulu iqembu elinjengayi-TCC. Yikho ngithi mina amathuba ayo izano ukuthi luwine ukhetho. Mina la engikhona kulesitulo engihleli kiso angiluboni lugame ngaleyo ndlela ukuthi singethuka kakhulu. Kodwa ke wele ukhetho lukhetho.
Ngokubona kwakho iziphi impawu ezitshengisa ukuthi ibandla le-CCC mhlawumbe lalo lingenza ngcono?
Phela msakazi, okunye uzakhumbula ukuthi sibuya kuma-by elections. Uma ngabe kuwukuthi izano isesigabeni sokuthi inganqoba ngamalengiso okhethweni, ngabe siyibone kuma-constituencies la semadolobheni siyingene ngamandla, kodwa sibonile ukuthi TCC iseseyiphathi entsha kangaka, kodwa iye yanqoba kakhulu kundawo zayo vele la ekade inamandla khona. Lokho kusathembisa ukuthi uma kuwukuthi emakhaya ingenza njengokubana yenzile emadrobheni. Futhi sizakhumbula ukuthi ngokhetho luka 2018 iMDC Alliance yaba nama double candidate endaweni ezinye eziningi la esaluza khona. Ake ngithathe nje isibonelo eMathebeleland North. Kungasiyo into yama double candidate nokuhlukana okwaba khona kweMDC. Inkayi zombili ngabe sazwina, iLupane zombili ngabe sazwina, mhlawumbe nenye iTholojo. So lokho kuyasinikeza ukuthi uma engasekho la akade usilimaza khona emandleni, angiboni izano isiba sesimeni sokuluwina ngendlela bona bacabanga ngayo ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo, incwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, esixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu ethaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo. Ngolwazi azaluthola umqondisi wezimstats esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Nathan Chikanya, uchasisa okunenga lolu hlelo kwingxoxo le-Studio 7.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu. Abantu bethu esilabo eMathebeleland North Province abahamba bebuza le imibuzo bazabe bethwele izithupha kanti kukanti begqoke nezembatho ezibhaliweyo ezibhalwe ngesensus 2022 zafanekiswa lembala yabantu. Abantu bezisensus abahamba bebala bengangayenelisi ukufinyelela yonke imizi lazo zonke izindlu masikhangela abasemadolobheni ngosuku lomhlaka 21 April, okutsho khona ukuthi sebengafika phakathi kwesikhathi kusukisela mhlaka 21 kusiyafika kumhlaka 30 April. Bengafika lapho bazobe bebuza ukuthi mhlaka 20 kuzavuka kumhlaka 21 abalala lapha ngobani. Sicela uZulu ekhululeke ebanike amabizo alabo bantu.
Umnumzana Chikanya uphinde wachasisa ngembuzo abantu abangayikhangelela njalo ugcizelele ukuthi impendulo yabantu yimfihlo.
Imbuzo eyabibuzwa lapho ingahambelana nginike imizekeliso lokuthi umuntu ufunde okunganani, ufunde wacina kuliphi izinga, uleminyaka emingaki, uphila njani, kungabe kukhona yini ukugogeka aphila lakho, lokuthi abantu bahlala ezindaweni ezinjani, ukubona ukuthi bahleli njani ezindlini, bengabe behlele ukuthi baminyene kakhulu kudingeka kunxeka ukuthi uhulumende encedise, kumbe bengabe bahleli kuhle, kumbe bahleli bebalutshwana lutshwana ngandlu ngandlu konke lokho kuzaphuma kuhlanganela lempila kahle ngokutholakala kwamanzi, ukutholakala kombane lamagetsi, lokutholakala ukuthi ama lawo manzi atholakala ngemva kwesikhathi esinganani, kungabe kulomthombo ngekhaya, kungabe kulempompi ngekhaya, kumbe kumele ehambe kukha esibhoraneni sikhatshana kangakanani, kumthatha isikhathi esinganani ukuthi ephendule lawo manzi. Yimbuzo iphathelane lokuphila kuhle kwabantu leyi. Leyo mbuzo iyabe iphendula imbuzo encedisa ukuthi uhulumende nxa ekhangela inhlelo zeMathebelele North Province ekwazi ukuthi uhlela njani. Leyo mbuzo iyabe ibuzwa impendulo zakhona ziyimfihlo, kukanti lalabo labo balawo umlando wokuthi begcine impendulo abazithole ebantwini ziyimfihlo. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi lo ohambe wayabuza ethole ulwazi ngabantu ebese siyalukhuluma ngaphandle, akuvunyelwa. Lanxa sesiqedile ukubala sokuyenziwe esithi khona ngama report sokukhulunywa ngolwazi olutholakale ehlelweni lwe-census, kuzakhulunywa ngeke nginike umzekeliso. Kungakhulunywa ngokuthi esabeleni seMathebelele North bangaka abantu abangomama, bangaka abantu abangobaba, bangaka abantwana, bangaka abantu abadala. Akungeke kutsho ukuthi hayi usibani bani ufunde wagcina kuleli zinga, hathi kodwa kuyatsho ukuthi abantu iningi elingaka silithole ukuthi lifunde lagcina kuleli zinga. Kutsho ukuthi luhlelo olubaluleke kakhulu njengoba lisizwa balaleli, luhlelo olubaluleke kakhulu olukumele siphatheke sonke sincedisana lalabo ababalayo. Lolu uhlelo ngalesi sikhathi luqhutshwa ngabantu abangafika 2,207 esabeleni seMathebelele North.
Lowo umnumzana Nathan Chikanya, umqondisi wezemstati esigabeni seMathebelele North, obekhuluma ecingweni le Studio 7. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi kufanele abalelungelo lokuvota bethathe leli thuba ukubhalisa kuhlelo olusaqhubeka nxa bangakenzi lokho, njengoba le ofisi kamsithelisi landa abantu ezigabeni zabo ukuthi bethathe incwadi abakade bengelazo ezigoqela izithupha, okuyikho obekusenqabela iningi ukuthi libhalise. Okuningi ngalolu daba asibuzweni kungxoxo esiyiqhubelo unkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC koBulawayo.
KoBulawayo silama constituencies angu-12, kusho ukuthi ngelanga ngelanga kusiyafika kuze kuyefika mhla ka-30 kuyabe kulamakhiti angu-2 kwenye lenye i-constituency. Silama voter educators abayibaba director abantu to our registration centers, bayasebenzisa balama healers, kanti ke silabanye futhi ama partners ethu elizabona lawo encedisa ukuqoqa abantu bebasa kuma registration centers ngendawo ezijiyeneyo. Kuhle ngoba uya register any registration center, akutsho ukuthi nxa uhlala emagwegwe uzamelela kuphela ukuthi uyeregister emagwegwe. Lanxa ungazungena etown ubona ubhizi uthola lapho uthole nje khona kule registration center, khona ungena khona lapho register ukuvota. Hamba lesithupha sakho, singaba ngesezenge, singaba ngesephepha, singaba ngese ithiwa i-waiting pass elomfanekiso wakho, kumbe i-passport yakho esebenzayo. Konke lokho kuyasebenza, usuthwala le-proof of residence elebizo lakho. Nxa uthi kawulayo uyafika ku-registration center uthole u-commissioner of oath ozakuncedisa ngo-VR9 okuyi-affidavit. Asikhumbule nini ke zihlobo ukuthi affidavit nxa uyifila uyafunga ukuthi konke lokhu okubhale lapho kuliqiniso. Kungakho asikuqakathekisenini ukuthi siyekhuluma iqiniso phambi kwabana laba abasisiza njengama-commissioners of oath. Siyabonga.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC koBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela
Ezinye izakhamizi zeMatoho eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo ama-fingerprints ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi okuyikho abakwenzayo kulezi insuku kum. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edgar Ncube obeqhuba uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzibonele mathupha udubo olubhekane lezakhamizi.
Mina ngihlangane lakho ngesikhathi ngisemadopo South endaweni okuthiwa kuse St Joseph. Kulabantu abatsha sibili abangafika 3-4 ababelama complications but abanye bakhona bekwanisile ukuthi bagcine besenelisa ukuregister ngoba bagcine sebengani bageza kakhulu izandla zabo ngama-sanitizer. Otherwise sibili lokho kumqoka abantu izandla bezilimele kakhulu ukuthi umtshina ubusala ukuveza ama-fingerprints abo usala ukuthi uread ama-fingerprints.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Gudakwashe Zulu oyisakhamuzi seMatobo odwa kuyadinga ukuthi uhlangotho olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC lukhangelisise imitshina yabo.
Yebo, ngempela kuliqiniso ngoba into eyenzakalileyo kuward 7 eMatobo district ekuMatobo South Constituency besicabanga ukuthi njengoba kusehlika njalo okwenza ukuthi bangalethe imitshina ezadetector khonoku ngoba i-fingerprint phela ihlala ikhona ayicatshi noma umuntu ngazatshone i-fingerprint iyaphuma kuphela. So besicela ukuthi ngani uhulumende uyayenza ngezinye indlela ngoba abantu nxa begola amacimbi bazama ukuthi baziphilise bakwazi ukuthi bayathengisa amacimbi angikhona lawo.
Umnumzana Rapson Nyoni ongumqondisi we-ZEC ezansi yamaNdebeleni uvumile ukuthi kulobu nzima bokuthatha imifanekiso yeminwe elimeleyo kodwa wathi kule ndlela abazisebenzisayo ukuze abantu bengalahlekelwa lithuba lokubhalisela ukuvota.
Ngiza kutshela ukuthi kithi ngezikhathi zonezi siba labantu abagola amacimbi iminwe iyalimala. Okukhona yikuthi iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima, ayifanani leyomuntu ongabambanga lutho. So umtshina lwana uyasensa khonukhiyana. Into engifuna ukuthi ngibe ngicacise kuwe ngeyokuthi indaba leyo enjalo akutsho ukuthi umuntu akasaregister.
Uphinde wakhuthaza uZulu emaNdebeleni ukuthi athathe leli thuba uyabhalisela ukuvota ngobunengi.
Vuyani ngobunengi lizoregister, number yenu ikhule. Number ama-constituencies ethu amanye aphansi kakhulu, thathani ke lona leli thuba lizoengezelela amanamba enu libuye lizoregister aphile ke ama-constituency akithi. So abantu bangazikhuphi kuko besithi bona kabakho kusystem abalandaba banini le ndaba ngoba yiyo ke into ezasetshenziswa yona leyi ukulungisa lokuplana ilife yethu sonke ama-services esiwafunayo.
Ihlandla lesibili le-BVR lisungulwe mhlazi li-10 kulinyanga njalo luzagqitshwa lenyanga iphela. Lolu hlelo luqhutshwa kusalungiselelwa ukuhlela kutsha izigaba leziqindi zokuvota i-delimitation exercise phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kusenjalo inani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emaNdebeleni liqongile kuliviki. Izansi emaNdebeleni bihamba phambili ngenani labantu ababanjwa lo mkhuhlane kusukela ngolwesithathu. Abanye balabo ababanjwe lo mkhuhlane izisebenzi zikahulumende ebezibuthene endaweni ezithiyeneyo zifundela ukuba labantu uhlelo lwe-census. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi lizahlengaba sibazana abantwana lasebeluphele edolobheni lalelo lizwe eMariupol lapho amabutho eRussia asezame ngamandla ukwenqabela lokhu. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akuthembisi ukuthi uncedo lokuphathisa abantu luzafinyelela kulelo dolobho lapho kulokhe kunabantu abafika isigidi ezinkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Isigaba se-Horn of Africa siphakathi kwesomiso esikhulu, njalo umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abezela izigidi ezingamachumi amabili, 20 million, bengabulawa yindlala. Okwamanje ke ngilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra.
Udaba loliyana oludaba oluqondileyo ngesizathu sokuthi kambe labo bona abaphathisayo uyenzini phela kasikuthi owayephethe isikhandi nguye kuphela ongayiorzokhoqanayizwa namhlanje ukhulunywe kakhulu ngaye ngobana naye wahamba ngani engaphathanga lutho kubuqhawe bakhe. Kodwa-ke amaqhawe esingathi thina ngama-veteran yiwo bona laba abasesikhaya ngobana babelandwa ngamadakudaku belandwe ngama-CIT special branch belandwe ngamasotha i-battalion kanye-RIR belandwa layizitha abathengi kwehlula babubhensela babakhona ilizwe lazo bayathathu besithi ngama-war veteran sibe sesihlukanisa-ke i-war veteran le-military war veteran. Military war veteran umuntu otrained personnel once ukuphela sifake ibale lithi military, then that means to say military veteran umuntu owatrainayo wangena empini. Laba sebesiba ngama-war veteran, u-war veteran umuntu ophunyuke ebuzineni ngesikhathi sensisona lezi gasithi how we can define it the concept yangkhona siyiqedisise ukuthi khona lapha siyabe sisitshona
manje lithi kwenziweni.
Oke, lokhana kuyakuqondile ukuthi kube kubalwa bejetwe bekhona ngalezi qintini zabo ukwenzela ukuthi izakhamizi zazazona zona zothi ukuthi lo wayengumkhathiso hayi lo hayi lidakudaku lo wayeku-RIR wenze labo bantu bangaze bathola ithuba lokungena kulolu othi olukhona olufunjwayo nokuqinisa yona into kuthiwa yi-war veteran. So sibone ngazani laphana uhulumenzi lo khona kathesi o ubakhumbulile. Ngakho-ke sasiyikhalela ukuthi khona bephiwe imfanelo zabo kungabi ukuthi babalwa kuphela ukuthi bavuthwe besebeilelwa benjalo njalo kungaqondani lesi khathi sokuthi khona hhayi lokho ngibunga kwama-lecture nokwazi kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumeni ukhumbulile ukuthi hhayi iphidi kayilwanga ayiliwanga ngabantu babephethe isikhathi kuphela kodwa-ke bonke nje jikelele abaphatheka ngesikhathi sethu basala bekhona basila bengazenge beshe lanxa bamashikelwa zimpahla zabo.
Kodwa-ke nxa sikhangele lolu daba lunganiso olusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kungakuyikho yini khono?
Hayi, kungabe kuqondeke kuphela lesikhathi sona leso ngoba kwakhulunywa kade lo kodwa ngenxa yobhuqazwe lo owawuthiwa yi-COVID uhlelo lolu lamiswa selukuya kinyento ba kanyekanyande ngenxa yokuthi khona kungenakubuthwana okwakukhona osokushuthile abantu bathi hayi singona sibe lokuthila incineke i-COVID kodwa-ke kude kolokhu kwakulokho kukhulunywa ngakho egudwini futhi kuyithiwa nje ebantwini kwasokuvunyelweni ngasensangale ukuthi khona hhayi kwamele ukuthi khona esikhumbule lapho.
Wona ama-war veterans belokhu bebaningi yini njengoba impi yenkululeko yayikhona kudala?
Ngoba wona ama-war veterans akhona kathesi nxa ngikhupha ikale lithi military veterans. I-military veterans bona ngokwabo kathesi siyaphela ngemkhuhlane langokukhula all those things kodwa-ke labo nxa nabo sebefaka kuyona lolo hlangothi bayibona impi okunye uzathathela phaathathela khona ukwenza ukuthi imbali yetshona liyana ingaze yaphela matyayana nje kodwa-ke ibe mbali yokuthi abanye abaseyela besale bevuselela belawula ngakho okusele kuphela ukuthi khona kwenziwe esiza kwenza ukuthi khona kuyefika ibisi langkhona yikuthi i-military veterans bebe le-quarter system eya ephaliyamenti hhayi kuye ephaliyamenti ngokuvotelwa kwathi kodwa iephaliyamenti ukwenzela ukuthi eza kuzangena i-opposition kumbe kangena bani and so forth kodwa a-ends and objectives of the armed bahlale enanzelelwe lawulwa ngakho kungaphelele emoyeni kugcina sokuthuthiwe.
Lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Memory Sincube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Unkosazana Ncube ulilunga le Zimbabwe Community in South Africa, okuyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Kodwa kwezinye iziqephu zalingxoxo uyabe ikhuluma ezimele. Sicubungula isimo esikulelo lizwe kulandela udlakela olusanda ukuqhamuka oluqondiswe kwabokuza.
South Africa is also safe for Tinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awukwazi. The sad thing is, isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiyetshontshile, but they don't expose those people. And then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lakho futhi la eSouth Africa, uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasona okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabweni ube ngekho endaweni enje. Abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kunomZimbabweni one yabo. So lathi amaZimbabweni sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations, but kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sifanise ukugcina imuli zethu, sifanise ukusebenzela abantu abethu, sifanise ukuthi abantwana baye esikolo, sifanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha everyday, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Uthola ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. And mina, for me personally, what pains me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyafela amacala abangawo.
Wena ngokwakho uqhuba njani umsebenzi khona ngapho? Kulula yini kumbe akusebenzeki kuhle labantu bakulelo lizwe?
Because akhona ama-South Africans azonda amaZimbabweans angithi, but akusiko bonke. Liqiniso lelo. Mina la engisebenza khona ngiyi-one umZimbabweni and then the rest ngama-South Africans, and bamphethe kuhle, abalankinga lami. Siyaba nama-friction khona lokho nje ngendaba zomsebenzi, but okunye lokhu abala problem. So as much as kulaba supporta i-operation Dudula, akusibo bonke abasupport i-operation Dudula. Mina personal, I've always kept to myself. Angisimuntu lana ogcwela indawo yonke, ngihlele endlini, ngihlezi emsebenzini, ngizendlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiyechechi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings. So I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi-avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Enye yi-problem mina le ukuthi uthola sesinjakala umuntu akhose nje ukuthi uyisivakashi lapha khona. Of course ukhululekile, but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusozosuka emzini wabanikazi ufuna ukubusa, and yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugaga. But because of that fact ukuthi indlela esebenzi sisenza ngakhona la e-South Africa ezamaZimbabweans, sebe sisenza ungani lapha kukithi. Thatheka lula ngento ezifaka enkingeni futhi at the end of the day.
Kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya?
Ekhaya kubuyele. Akukho lula ukuthi singusuku masibuyele ekhaya. So ngiyafika ngiyenzeni. Ngizosebenza kuphi? Ngizosupporta ngani abazali bami? Izinto ezinjalo. Ngoku-assessa isituation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweans. Kule that thing yokuthi asilinde nini sibone. Maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango. Maybe base-extendele ama-permit. Or something like that. As if we're ready, because there's nothing to go back to. There's no industries, there's no jobs, there's no money, there's just nothing. So man, so woman, lapho enkhona ukuthola khona 50 rand or 100 rand ngelanga. Ngithi ngiyele ekhaya lapho engasoze ngithole khona i 50 rand le ngiyabe ngisithi ngiyenzani. Ngizosurvive kanjani khona le khaya.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Memorise Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlangana.